Vajita ura mshure mumusangano waitwa ni masangano aya kusanganisira numira barayirizi vashandije utano ne bamwe vashandire hurumende sachi garo isangano re Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Mai Cecilia Alexander vati vatora dano iri mushure mekunge mioro yewedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
September zvakati apera hongu mapengezi apfuura mari hatina kuiwana, asi tiri kutarisa kuti pana September zvitaurwa zvavo zvakaita sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvina mari ivo vamuturi pachavo, tichiri kungotarisa kuti panozopera December, panopera September mari iyoyo inenge yabhadharwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti vakabvika kune dzimwe nguva kuti tikatosa makore kuti pei inogona kubatwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakatimirisa tiri kutarisira ende uye tiri kuti inofanira kubatwa muna September muno.
Vati vanyorera vanyore tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObed Masaraure vatsinhura izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tikazeya mamwe makusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe masibhu sevhanzi eshe hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga kuta 26 September kana hurumende ikapundikana kutibhadhara mari yedu apo kupedzisira. Mari inyanza ngaripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekutibhadhara mari yedu yose kusvika akati apera. Saka tinovapa zvikirose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavakati vatibhadhara dzavakavhura. Kana vakundikana musi wa 26 hakuna munhu achazoenda achienda kumabasa kusvika mari yavo.
Vamwe vevanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire $500 ekuamerica pamwedzi kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura navanyuve sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura negurukota revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.